Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 4 Nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reSupreme Court nezuro rakagumidza nhengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukwidza kuva nhengo dzedare reparamende kuBulawayo. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti sarudzo dzichaitwa mwedzi uno dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa pasi prose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kubvumidzwa nedare reSupreme Court kuti nhengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukwikwidza kuva nhengo dzedare reparamende kuBulawayo, sangano reCCC rinoti hapana chinokashamadza pamutongo uyu sezvo zvese zvagara zviri pachena. Vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri womunyori munyaya dzezvesarudzo muCCC, amai Ellen Shiriedenga, vanoti bato reZANU-PF harisati rambokunda musarudzo idzi muguta reBulawayo, naizvozvo riri kuedza kuwana zvigaro muguta iri richipinda muparamende nekuita zvechikwiribidi.
Isiso sebato tinogamuchira kuti ndizvo zvabuda mudare. Asi tiri kutaura kuti zvatiri kuona kuti ZANU-PF iri da kushandisa mutemo kana tiringati matare zvimhosva kuti vatonge nebedo vasina kusarudzwa nevanhu. Mukatarisa zvese zvaitaura mukoti kwatange tiri kumutoona kuti iyo court judgment yacho it was based on makuwa, it was based on hearsay, nemunhu anga asiri munomination court pazuvara. Saka ndizvo zvaonekwa kuti ZANU-PF yanga isina nyaya, vangu vachingotambisa nguva yevanhu, vanhu vangu vachida kutonga nebedo. Vanoziva kuti ever since the birth of opposition in 2000, since MDC, even kwaCCC, ZANU-PF haisati yambowina kana kuBulawayo. Saka ndizvo zvavaona kuti vawane kuti vatonge kuBulawayo vanofanira kupinda nebackdoor. Saka that's why tichiti tozvigamuchira zvaitika. It's not victory yeCCC, but ivictory yevanhu veZimbabwe, ivictory yevanhu veBulawayo kuti vatopuwa mukana wokusarudza vatungamiri vavanoda.
Kana makatarisa mutongo wakabuda nezuro uyu, mungati matare muZimbabwe haana kwaakarerekera here?
Hatingadaro, nokuti panyaya iyi kana muchitarisa mafacts they were clear. Even iyo zeki authority responsible yakataura pajigerere pachena kuti vanhu ava havana kunonoka, zvese was processed procedurally. Saka ipapo even if kana majaji acho vane divi ravakaverekera, vaiita sei mutongo wavo? Vanga vasingakwanisi kuti vapikise zvange zvabuda. And even dai mange muri mucourt, maitoona kuti even mafacts anga achitobva kumunhu uyu anga achimirira vanhu vakaapira vachida kudzinga maMPs, vanga vasingaona, maichitoona kuti kwange kusina nyaya.
Samatarisana nacho ndechipi apa? Moita sei sebato?
Isiso sebato we are going ahead, and muchiona sebato hatina kumbomira kukampena macandidates zvedu anga ari paground saka ndiyo zvotoitika tiri kutogadzirira sarudzo dziri kuuya ende moziva kuti iyo haisiyo nyaya yoga iri kumatare ezvimhosva kune nyaya yemadouble candidates ndofunga maona kuti wave appealed again to the supreme court because tiri kuona kuti kuhigh court mutongo wakabuda umutongo wange usingafadzi mutongo wange usina kukodzera kana tichitarisa kuti mafacts edu akamira sei because isusu sebato tirikutaura kuti aiwa vanhu ava vakabiridzira vakafoja masignature yedu even mukatarisa mapepers acho malogo acho akatosiyana ievidence yokuti kungoitarisa munotoona kuti aiwa kune zvisina kufamba mushe saka that's why taenda kusupreme court kuti nyaya yacho igadziriswe iyoyo tichanzwa tomira kuti zvinenge zvakamira sei ende by the way isusu sebato takati kune zvinhu zvakawanda zvisingafambi zvakanaka asi tichashandisa mukana yakawanda mastrategies akawanda be it kuenda kucourt be it diplomatic offensive be it nyaya yokuti vanhu vavaproteste kwavanogara in a democratic manner vachitiudza hurumende nemaauthorities kuti kune zvinhu zvisingafambi zvakanaka saka ndezvimwe zvinhu zvatiri kuita kuti tigadzirise zvinhu kuti toona kuti sarudzo dzatiri kuenda idzi isarudzo dzinofamba zvakanaka vanhu vopuhwa mukana wokusarudza vatungamiri vavanoda
avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemunyori munyaya dzezvesarudzo mutriple c amai elden shiri yedenga vari parunhare kuharare nestudio 7 bato rezanupf rinogara richiudza studio 7 kuti haripindiri munyaya dzemumatare Gwaro rakaburitswa nezuro nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch pamusoro pesarudzo dzichaitwa musi wa23 mwedzi uno rinoti sarudzo idzi dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa pasi rose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere gwaro iri rinoti hurumende iri kushandisa matare pamwe nemitemo inorambidza vanhu kutaura vakasununguka kushisidzira pamwe nemhirizhonga kushungurudza vanopikisa jonga kandemiri westudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere kuti tinzwewo maonero avo
ndinoona sekuti gwaro riri kutaura zvechokwadi maringe nezviri kuitika munyika hongu tinongova hedu nekurudziro dziri kuitwa dzekuti mufungamiri wenyika haadi mhirizhonga nezvimwe asi zviri kuisa pasi pane vanhu nemugariro revanhu toona mhirizhonga iri kuramba ichinedzera tikuona vanhu vari kutsidzirwa tikuona kuti zvinhu zvese zvinoitwa kuti pane pane mhirizhonga zviripo pasi pari kugara vanhu
tinoona kuti gwaro iri riri kupomera mhosva hurumende nyaya yekushandisa matare mukutsimbirira vanopikisa asi tinoona kuti mutongo wakapiwa nedare resupreme court nezuro uri kutsigira bato rinopikisa recitizens coalition for change zvinosiya papi iyo ongororo yekuti matare ari kushandiswa nehurumende
tinotambira zvikuru mutongo uyu wapiwa nedare rehuru resupreme court asi uchiona pane dare zveriro resupreme court mufumo wakarambidza kuti vakasiyiranga vachimirira semukuru wenyika vachibvumirana nezvakataurwa nehigh court izvi zvinogona kupa unyemo kune vamwe vanhu kuti vafunge kuti matare ari kuseenzeswa nehurumende kuti idzise vamwe vanokukwisa vanhu vanobvumirwa kunge vari mumaonero avo nekufunga kwakadaro nekuti vange vachiona zviri kuitika ende zvakare kutsatiyaure nemutongo uyu hai kuti idare zvaratoka mutongo wekuti vanhu vachakutisa kane maonero evamwe kuti a zvakadzia parumbe zvakambobvumirwa izvozvo zvakaitwa nedare rehai koti handingati hangu nitegweta kuti kuti ha matare akabatwa kana kuti ari kumbudikidwa asi inoti vanhu ndo mafungirano zvoita vamwe vanhu vachiona zvinenge zvichiitika ende vanhu vane kodzero yavo yekufungira nekuona nekuongorora maitiro anoita matare mukutonga mhosva dzavo
Tirikuona hurumende iri kukurudzirwa kuti igadzirise zvinhu sarudzo dzisati dzaitwa. Munoona here zvichiitika izvi tichiona twasara mazuva ari pasi pemakumi maviri?
Kutaura chokwadi, nhamba hatisina tatova muelection yatosvika. Handioni pane yandingati pachingu political will kana kuti hurumende kana kuti bato riri kutonga ringe richida kuti rigadzirise zvinhu zvekuitika panguva ino nenguva diku diku iripo. Gare gare muchingandarira mashoko kunze vati vati kuyera kuti hurumende mashoko ehurumende iri kutonga ndeekuti havanga iwe zvinhu zvinoita kuti vabude mumasimba. Handioni zvangu hurumende ichikwanisa kugadzirisa zvinga iri kuitika nezviri kuitika.
Gweta rinowira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo nhengo yeZANUPF vaKennedy Mandaza kuti tinzwewo maonero avo pamusoro pegwaro iri.
Isu maonero edu ndeyekuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 August dzichaitwa murunyararo zvichiteera mafambiro ari kuita makampeini nerunyararo rwunyika rezvino. Kune vavo vanenge vachiona maonero akasiyana naatiri kuita kuti vanhu vachigara munyika ipi, nekuti pane zvino tichitarisa kumashureko memamwe maelections akadaita munyika pari zvino mune runyararo makampeinzi ari kufamba zvakarurama. Vakuru vemapato akasiyana siyana vari kukurudzira nyengo dzavo kuti dzisave dzinowanikwa dzichikonzera dongozozo munzvimbo dzavanenge vachikampeina. Naizvozvo tiri kutarisira kuti mazuva anoteera kusvika tasvika musi wa23 August ticharamba tiri murunyararo, uyezve ishuviro yedu yekuti tirambe tichiita semaitiro akaita kusvika pari nhasi. Hongu pamanguva paine vamwe vanowanikwa vachikonzera zvichiri kutarisirwa, ivavo inhungu dzinofanirwa kunge dzichiterwa nemapurisa dzichibatwa. Ariko nezvino tikati nyika yese dhikirere makampeini ari kufamba zvakanaka.
Ko, panyaya yekunzi hurumende haisi kuteera mitemo kana bumbiro remitemo munoti?
Zimbabwe ine mitemo yainoteera yakagadzirira kuti maelections anoitwa muno muzimbabwe anga achiteedzera. Tine electoral act yedu yezimbabwe, tine constitution yedu yezimbabwe, tinoteera zvakare mitemo yakaiswa nesadar pamwe chete neau nemamwe maguidelines akaiswa neUnited Nations. Ese iwayo ndo anotedzwa nezeki nenyika yese kuti tiwane maelections ii kuti afambe zvakanaka. Takaona vamwe vakauya munyika vakataura kuti iwo maelections pari zvino emuzimbabwe ari kufambiswa nenzira dzakanaka.
Avo vange vari nhengo yeZANUPF vaKennedy Mandaza vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chikwata chekuZimbabwe chevechidiki makumi maviri nevaviri nevadzidzisi vavo vatatu vanobva kuzvikoro zvakasiyana-siyana muzvidzidzo zverobotics vari muno muAmerica kwesvondo rino rese kuti vaone nekudzidza zvine chekuita nezvavari kudzidzira zvemakombiyuta nemarobots. Ngatinzwei mukuru wesangano riri kuronga ungano iyi rewafamba wapota Muzvare Shingirai Mangwiro vachitaura naEvans Zininga weStudio 7.
Tine vana vanoita 22 makumi maviri nemaviri nevadzidzisi vavo vatatu vakabva kuZimbabwe musi wa 30 July vari kuno uku kwevhiki rino rese. Vanodzokera kuZimbabwe musi wesvondo musi wa 6 July. So tinawo ende tanga tiine to yedu yemuAmerica tichivaendesa kunzvimbo dzakasiyana siyana vachinoona vachidzidza nezvesainzi nezve marobots kuti anoshanda sei mukurarama kwedu kwatinoita.
Sei makafunga zvakanaka kuti vana vane zvidzidzo zvavainazvo vatendererewo vachiona zviri kuno kuAmerica?
Takaona zvakakodzera nekuti nekuri kuenda zvinhu nenyaya dzana AI technology iyo marobotics iyo zvinhu zvakungoshandiswa mukurarama kwedu and sekutendera kwatanga tichingoita munzvimbo dzakasiyana siyana vana vanga vachiona kuti marobots zvinhu zvakutoshandiswa zvichitotora nzvimbo dzanga dzichiitwa mabasa nevanhu zvichishandiswa nemarobots kuti basa ringe richiitwa nekukurumidza vachisevha mari. So zvinhu zvakakoshawo seZimbabwe, vamwe vachona vana vachiri vana vadiki vanenge vachitoonawo kuti kunyika kwedu pane umwe ari kutogadzirawo zvake tumarobots twake nemaapps ake ari kugadzira eagriculture, umwe ane tumaapps twake twemakombi zvetransportation. Saka zvinenge zvichivabatsira kuti vadzidzewo zviri kuitwa kuno kuAmerica kuti vakuzokwanisa kunge vachi varivo future yedu yeZimbabwe vanenge vachikwanisa kuzenge vachibatsira nyika yedu tiendere mberi.
Topedzisira nekutarisa kuungana kuri kuitwa kumuzinda weZimbabwe kuembassy, zvinenge zvichifamba sei, vari kukokwa ndevapi, nguvai?
Tinenge tichiona ambassador achifamba, vana vanenge vachiita mapresentations avo. So wiki rino rapera ndingangokupai muchidimbo, musi wemuvhuro takaenda kune chikoro chiri kuBaltimore chinonzi Latin Boys School of Maryland. Kune chikwatawo chinosiita makwikwi wayo emarobots. Saka vaionesana marobots avo avanenge vachiita mumakwikwi avanenge vachisangana. And then ndovatazoenda kunonzi kuiFly kwavakanoita STEM immersion vachidzidzawo zvesainzi dzekubhururuka nespeed. And then musi weTuesday takaenda kuNASA kuGoddard Space Center vakazonge vachipedzisa zuva ravo kuUniversity of Maryland Robotics Center kwavakadzidzazve marobots nekushanda kwavo mukurarama kwedu. Nezuro ndopatakazoenda kuAmazon nekuTesla vakange vachikwira mota dzeTesla vachidzidziswa kuti dzinoshanda sei. And kuTesla kwakavanakidza zvisingaite because vaidzidziswa kushanda kwemota dzinoshanda nemagetsi. Chinova ndicho imwe technology iri kushandiswa zvakanyanyisa mazuva ano.
Avo vanga vari mukuru wesangano rewafamba wapota Muzvare Shingirai Mangwiro vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Vachinyora padandemutande ravo, mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vasunga vanhu vaviri zvichitevera kuurawa kwemutsigiri weCCC Tinashe Chitsunge, uyo akatemwa nedombo achiedza kutiza vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF kuRiverside muGlen Norah. Newsday rinoti mapurisa akasunga vana vechikoro gumi nevapfumbamwe pachikoro cheCorridor of Hope College kuDzivaresekwa Extension kwavakange vane vhuzu pati. MuNewsday makare, mudzimai wevaimbova gurukota rezvemari vaChristopher Kuruneri nezuro vakanyorerwa gwaro rekusungwa nemapurisa ekuConcession mushure mekutadza kwavo kuenda kudare redzimhosva. Amai Baidamwoyo Kuruneri vakasungirwa mhosva yokuvharidzira mapurisa kuti vaferefete mhosva yekupiwa kwemombe kupurazi ravo muMashonaland Central. Makorokoza matatu anonzi akauraya umwe wavo kuShamva nemusi weSvondo vachikakavadzana pamusoro pegoridhe. Mapurisa kuShamva anoti pari zvino abata munhu mumwe chete pavatatu vanofungidzirwa kuti vakaponda munhu uyu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mangwanana akanaka vateereri nevashamarari veStudio 7. Ini ndine kugunun'una pamusoro pemalaisensi eZimbabwe aya. Ari kunzi idzo license reZimbabwe raakuexpire. Driver's license reZimbabwe raakuexpire. driver's license rakangofanana ne degree. I degree randingi ndatura. Ko ma degree ema dokotera ano expire here. Ma degree mamwe ese arikuitiwa ano expire here. Tibatsireiwo kwakuda kungodyirwa mari chete. Because driver's license ndo degree ranguwo. Saka rifandiri ku expire.
Hey, makadiko washamarari westudio 7 usanganisira vateereri handina hangu nyaya yakati kurei yanoda kutaura nezvayo asi ndada kutaurawo mune mupurisa uyu aitsigira risununguko munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka hanzi Mr. Matso uyu vakunzi ari kushayika asiuzikanwa zvekufamba sei ndada kungokumbira hurumende yezvanhu kuti zvaari kuita izvi kana takuadzorerawo mangwana anozofara nazvo here anoridza mhururero achipara nezvaari kuita zvishungurudza macitizen ezimbabwe ndaida kungokumbirawo kuti mupurisa uyu adzokerewo pabasa ashandewo nokuti vanhu vanoita zvakanoona zvakasiyana siyana saka munhu aunganzi iweona zvinofanana nezvedu aiwa zvizirizvo ndiwo mashoko angu chete aya andingangotaurawo pamberi pechi pehurumende iri kutonga
maswera sei pastudio 7 aisitiri ndiraiti zvangu ndati ndangopira kuyambiro kuna vakavaponda munhu avo kutoshuva kubikirwa sadza kuenda kunoponda munhu andiri mukadzi wacho aitosiya benzi rinoita kuponda munhu seiro rakwatanura bepa reripusipa roriro
zvakaomama dzangu tatotanga kuurayana zveshuwa tichishandiswa here vakomana zvakaomazvo kuti hama murara murugare munyaradzwe namwari mwari chete ndaanotinyaradza shanduko zvaye chauya asi zvakaoma tiringa tapera ruzhinji zvishuwa chemaine tariro matiri kosii nokurasikirwa nehama zvinokosha kungorasikirwa nehama imwe chete iyoyo tochema tese zvishuwa nemurambi vachiopeka
Makadiko, makadiko, vashamarari vestudio 7, makadiko kumatima na mose kwa muriko. Ini ndirosha kuti vanouraire vanhu. Izvi zvitarisa uya urawa kuGlenview. Ndoshaiwa kuti vanouraire vanhu. Umwe nomwane maonero ake nyika ikava nemuono wani nyika ingaindi mberi. Saka umwe nomwane maonero ake munhu aona maonero ake kana akava kuurawa zvavakureva chii. Zimbabwe yacho naiva yaudzvanyirire. Vanhu vava kutosha kutokambena chero kubuda pachena kuti utaure pozisheni yauri nebato rauri bhozi zvangova zvinhu zvokuuraya nezvezvo muchavona asi umbi unongonzi haana mhosva unongofungidzigwa fungidzigwa Zimbabwe yacho yachisiri fei
vaneru vaneru pastudio 7 apo maswera sei zvekutaura zvangu ndiri kumbari inini ndiri worried nenyaya iri kuitika mapolitical violences ari kuramba achiitika muno muzimbabwe handizivi kuti masoja nemapurisa ari kusaidhi anochengetedza zano kana kuti anofanira kuchengetedza macitizens because why is pachinzi pakaitwa violence vanhu vetriple c maopposition parties vese vachirohwa vachiurayiwa iye vanoramba vakanyarara ende tripusimukada kuti muchiratidzira morowo saka handisi kunyatsoziva kuti zviri kufamba sei uye danho ringatorwa chai tikata kupinda murod kuratidzira masoja ndopo otaridza kuti vanobuda korwava saka toita sei tatambura tovanazvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika musatuka vamwe itai maaudhio enyu mapfupi chirungu ngachiite chishoma uye taurai nezwi riri pamusoro
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzema kanzuru.
Kana mchida kunzwa na uze chokwadi, tererai Studio 7, nguva dza 7 maneru, uye 6 mangwanani. Endai pa Facebook page ye VOA Shona, kana mchida kunzwa na uze nenge zichango burwa, uye kana mchida okupa pfungwa dzenyu pa na uze du.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Gore rino igore rinocherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva zvakanyoreranwa chibvumirano chekutanga cheInternational Religious Freedom Act, icho chinobvumidza kuita zvechitendero pasina kumbunyikidzwa. Vakadaro vanomirira nyaya dzechitendero mudare reCongress, Ambassador Rashid Hussein, vachiudza dare muchapupu wavachangobva kutura kudare iri. Ofisi inomirira zvechitendero mubazi rekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, reState Department International Religious Freedom Office, rinoti kushanda mukuchengetedza rusununguko rwechitendero ibasa rinokosha munorondo yeAmerica sezvinodiwa nebumbiro remutemo, uye ibasa rinechekuita nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Mumakore achangobva kupfuura, makereke emudzimba ange achidzvinyirirwa zvikuru nevebato reChinese Communist Party, izvo zvakaita kuti makereke akawanda ane mukurumbira avharwe. Chechi yeShenzhen, iyo yakavambwa muna 2012, yakanga isina kunyoreswa nehurumende, nekudaro yakange isiri pamutemo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti nengo dzemakereke dzaishungurudzwa nevakuru vehurumende, uye misangano yemachechi yaigara ichivhiringidzwa nemapurisa. Nengo dzehurumende dzaigara dzichida kuvhara chimwe chikoro chechitendero change chichifambiswa muchivande. Mushure mekuramba vachishungurudzwa, nengo dzechechi iyi dzakavhota kuti ibve muChina. Nengo zhinji dzakawanikwa dzichibva munyika iyi kupera kwegore ra2019 uye kutanga kwegore ra2020. Kereke yeShenzhen yakatanga rwendo rwayo rwerusununguko nekutanga kutizira kuchitsuwa cheSouth Korea cheJeonju, sezvo vainge vaine tariro shoma yekuwana upoteri. Nengo dzekereke idzi dzakatiza zvakare dzakananga kuThailand, asi pamusoro pekutya kuti vatenderi ava vangangodzorerwa nechisimba kunyika yeChina mushure mekusungwa nekuda kwekugara nguva refu zvisiri pamutemo, sezvo magwaro avo emavhiza ekugara muThailand ange apfurikidza mazuva avakapiwa ari pamutemo. Mapoka anorwira kodzero dzevanhu, masangano anoshanda akazvimirira, uye ofisi inomirira vechitendero yeOffice for Religious Freedom yakatsigira kusunungurwa kwevatendi ava vekuChina. Vakatsanangura Ambassador Rashad Hussein vachitizve bazi ravo rakabatana neCongress yemuAmerica nemamwe masangano mukurwisa kuti kereke iyi iuye kuAmerica. Ambassador Hussein vanoti nengo dzekereke iyi dzakasvika kuTexas, uko vakatambirwa nemufaro uye vakakwanisa kupembera zororo reEaster. Ambassador Hussein vanotsigira kuti hurumende yeAmerica icharamba yakamira nevechitendero vanombunyikidzwa kodzero dzavo. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro penyaya yezvitendero. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, topoterasa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reSupreme Court nezuro rakabvumidza nengo gumi nembiri dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukwikwidza kuva nhengo dzeparamende kuBulawayo. sangano rinoita kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti sarudzo dzichaitwa mwedzi uno dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa pasi rose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere. Ndiri muWashington DC, ndini Tarono Kawande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.